This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechishanu, chikunguru 22, 2016. Makaterera Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 11605, ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vastrive Masiva voremekedzwa nekuchingamidza mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama pamusangano webudiriro wakaitwa kuWhite House. Vamwe vanhu munyika votambira nemufaro mashoko esangano revakarwa hunde yerusununguko yekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kukundikana kutonga uye havachavatsigiri musarudzo. Asi amai mandichimene vanoti vanhu vari kuti havachada vaMugabe havana kurwa hondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza, avo vaizivikanwa nerekuti Paka Chipoera, vanoti danho rakatorwa nevakarwa hondo yerusununguko rekuzvirumura kubva kumutungamiri wenyika uye mutungamiri webato reZANU-PF vaRobert Mugabe idanho rakanaka chose, kunyange hazvo izvi zvakanonoka kuitika. VaManyadza vanoti nyaya dzakasimudzwa nevamwe vavo pamusangano wakaitwa nezuro muHarare dzekuti vaMugabe vanehumbimbi ndoga ndidzo nyaya dzakagara dzichisimudzwa nevamwe vakarwa hondo kubvira vachiri kuMozambique. Ngatinzwei hurukuro yataita navaManyadza pamusoro penyaya iye.
Kubva 1977 ndipo pakatanga dambudziko iri. VaMugabe vachipuwa nyembe mbiri zvisina umwe akabvenga akaitwa kwaari. Yekunzi chero chisekitari endi president chikapaya mbiro yokuti mukapa munhu nyembe dzakawandisa zvikadai mangwana hamuzoni cheminai here, endi hazvibvumirwe nekugweru hazvimo. Ko imi makozoona simba rakafanana kudai sei? Ndopo kutanga po 1977 kwauya kuno kumusha maelections apera ne euforia iyaiyai, hakuna kuzomboitwa zvechimwe chinhu chakanga chiratidza kuti musangano uyu une inner party democracy. Ndosaka maiona vanatekera vakazengeona kurwa nekuti vaibvunzisisa. Saka ini ndiri kutoti pavasvika nhasi apa isu tange takazoona kare tiri kuMozambique kuti aa munhu haanzarwo ndokutogadzira munhu kuita dictator uku.
Asi munofunga here kuti zvinotambirika?
Ndo dynamic yakunakidza iyoyo vaKandemiri kuti onzi muridzo womusangano ndiani muchanzwirira. Vamwe vachidzidzi takaufoma imi makauya kuzojoina ozvese zvazviya zvokunzi muri charity organization zviyazviya kushora kuti mushaitwe zimba musangano wamakasevenzera.
Iyo vaMugabe munofunga kuti vatambira sei chiitiko ichochi?
Iye zvinoizvi vari mushoko muchanzwa pane achanenedzeura mhosva yekunzi ndiwa wakonzeresa vanhu ava kuti vazoona sakumaonero aya, nokuti havabhelivhe kuti munhu pachake ega anokwanisa kuzvifungira. Hamunge munhu akataura nezvekuti ndine nzara kwanza vatumwa nemafurenji kana kuti nemaamericans iwoyo zvaukanga wataura kuti ndine nzara. Saka makomredzi apa achapa ari kutaura izvi kune kuchinzi kuno umwe munhu avafurira maamericans vanzi vanikachonzi ndo vakabhadhara mari dzekuti vanhu vaite muono iwoyo. Pane umwe achavhictimizwa mukati mepati imomo kunzi ndiwavafurira vanhu ava.
Vanga vari mumwe vakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaizikanwa saPakachipoera munguva yechimurenga vari parunare kuwedza neStudio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa rePDP raburitsa gwaro richiti rinotambira nemufaro danho rakatorwa nevakarwa hondo ava rekuzvirumura kubva kuhurumende yeZANU-PF yarinoti yakazara neuori. Bato reMDCT raburitsawo gwaro richiti rinotenda nemwoyo wese danho rakatorwa nevakarwa hondo ava nekubuda pachena kuti vamugabe vapfuura nguva yavo yekuti varambe vachitungamira nyika nekudaro vanofanirwa kusiya chigaro. Vesangano reTajamuka vatiwo vari kuisa maoko kunhengo dzevakarwa hondo ava padanho rekusiyana navamugabe nevamwe vavo richitiwo kwete kune vanonanzva zvisina shumo. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Mandi Chimene vanova gurukota rezvedunhu reManicaland uye vari mumwe wakarwa hondo yerusununguko.
Vanga vatimbori genuine mavoveterans ndofunga voveterani mari genuine hambosi vakataura kana kufunga zvakaa.
Saka vanga vasingamiriri zvido zvevakarwa hondo vese
vanani vakarwa hondo yanotipato maindividuals varutaka mari.
Ko zvavanga vachiti hurumende haisi kuzadzikisa zvido zvavo, muri kutiwo kudii nazvo?
Hurumende ipi ari kutaura nezvayo?
Hanzi yeZANU PF yava Mugabe.
Soro yavo haisi kupera mushe. Vakanzwa kuti kuopozisheni kuri kubhadhara. Zvavangobhadharwa mari vari koko, vasiyane nesu. Inini ari mewo veteran and ndakatokonzidzita more than ivo vese vavo vari kutaura nezvazvo. Havana zvinovarwadza because during the struggle zvemuka hapana chakavarwadza. Somewhere just there for the sake of having crossed the border. Saka kana akanga ariko by virtue of crossing the border, hana chinomunyedza, hana chinomurwadza.
Amai Mandi Chimene igurukota rezvedunhu reManicaland uye vari mumwe vakarwa hondo yerusununguko vanga vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Musangano wemazuva mashanu weInternational AIDS Conference wapera muDurban kuSouth Africa nhasi. Musangano uyu wanga uchiunza pamwe chete nyanzvi dzezvechirwere cheHIV AIDS dzehurumende nevanorarama neutachiwana vanodarika zviuru gumi nezvisere. Mukuzeya nyaya iyi, Mavelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata amai Martha Tolana avakawana mubayiro weElizabeth Taylor Humanitarian Award 2016 kumusangano uyu akatanga nekuvabvunza kuti vakazvitambira sei.
Turemekedzo uyu inonzi Elizabeth Taylor Human Rights Award. Elizabeth Taylor aive mumwe mudzimai wekuAmerica angari actress. Ane foundation yake ndo inoita award iyoyo yeHuman Rights. Saka ndeyekushanda mumahuman rights, yekushanda nevanhu vari munharaunda vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Ndakadzamirwa uye ndakashamiswa nekuti ndava ndisingazvitarisiri. Nekuti ungano iri panapa ndeye pasi rose. Saka kuti ndinganzwewo ndinomirawo pastage ndichidaidzwa zita rangu vanhu vese vachisimuka muauditorium muungano iyoyo zvakandidzamira. Asi ndakanzwa zvekufara kuti zvimwe zvinhu vanhu vanenge vachiona havo, uyezve une kufara kuti harisi riri remekedzo rwangu chete asi kuti vamwe vandinoshanda navo vanondibatsira, nekuti hapana panengaita basa iri pasina vamwe vanenge vachibatsira.
Pane zviga zvakabuda iri pamusangano uyu tichiona kuti uri kupera nhasi.
Kodzero dzevanhu dzanga zvichisimbisiswa kuti research haingaitiki pasina vanhu vemunharaunda vari involved vachiziva kuti chii chiri kuitika each and every research kana kurapiwa kwevanhu munharaunda hakungabudiriri. Kana vanhu vasingazivi zviri kuitika, vanhu vanofanirwa kuve mazviri vemunharaunda vachiziva kuti chii chiri kuitika uye vachibatsira kupa mazano kuti pane zvinenge zvisiri kufamba zvakanaka vachiteerebwa zvichigadziriswa. Kunezve zvekutarisa kuti vana kuti hapana anofanirwa kusiyiwa mumashure pakurapiwa kana kuti pakudzivirira. Tichitarisa pavana vadiki, tichitarisa pavana vari kuti vatisamhukei vakupinda mukutanga kwekuita kuma-13 uko zvichisvika kuma-19. Uyezve kune vakwegura tinofanirwa kunge tichibatsiranawo navo panyaya dzeHIV nekuti vakwanise kunge vachipihwawo ruzivo uye zvekuti kana vaine utachiwana vakwanisa kuti vasvike pakuti vanotestwa kuti vanokwanisa kutora mishonga yavo pasina kutarisirwa pasi kana kusemwa.
Amai Martha Tolana vanorarama neutachiwana weHIV uye vanga vachitaura parunare kuDurban kuSouth Africa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mumwe mudzimai wekuEpworth asingaone uye achirarama neutachiwana weHIV muzvare Anna Lungisani vatanga kuwana rubatsiro zvichitevera kuburiswa kwakaitwa nyaya yekutambura kwavo munepfenyuro. Ngatinzwei zvizere kubva kuna Safari Njema.
Mushure mekubudiswa kwenyaya yamuzvare Lungisani munepfenyuro yeStudio 7 masvondo maviri apfuura, mai Marvelous Muhlanganya uye vanoshandira nepfenyuro iyi nababa namai Domingo vekuAmerica vakamugashidza magumbeze maviri mbatya, zvinhu zvakasiyana-siyana zvekudya nezvekushandisa mumba, pamwe nemari yekufambisa kuti aende kunoongororwa nana chiremba kuchipatara. Muzvare Lungisani vanoti vari kunzwa manyuku-nyuku pamusoro pezvavakaitirwa.
Ndinonzwa kufara zvakanyanya pamusoro pezvavakandiitira. Zvikuru kuna mai Marvelous, noti dai mwari avaropafadza.
Baba vamuzvare Lungisani vaIwell Lungisani vanoti vemunharaunda vanofanira kubatsirana munguva yematambudziko, kwete kubatana nekuseri kwemaoko. Munin'ina wamuzvare Lungisani Rachel Lungisani anoti upenyu hwamurerukira pamusoro pezvakapiwa mukoma wake zvekubatsirikana nazvo. Rachel, uyo ane makore 12, ndiye anobata mabasa ese pamba apa, zvisanganisira kubatsira mukoma wake kugeza.
Uye ndotenda neutiro nezvo pari zvino vavane hembe dzekupfeka. Zvingabatsira nekuti noda kuti vanguti vangoona. Uye vakaona ndoda ndibatsira kuti pamwe pandinoenda kuchikoro ndosiya sina usuka. Ndisina usuka ndoenda kuchikoro monjeromu mbandodzoka ndichita rimwe basa.
Mai Mesi Dzai avo vane makore 22 muvakidzani wamuzvari Anna Lungisani vanoti vemunharaunda vanofanira kukurumidza kubatsirana pamatambudziko nekuti ndivo hama dzepedyo. Baba tinotenda piri vekuBanget vakaremara makumbo ese uye vanoshandisa wheelchair. Vanokurudzira vakaremara kuti vabatsire vamwe vavo vanotambura.
Vazhinji vedu kana tichirarama tiine hurema, kana tiri chirarama tine dambudziko ratinaro iri, hatidi kuti tive tinoonera pamwe nevamwe.
Mai Florence Magava vekuGlenora vane mwana wavo akaremara. Vanoti pfungwa yekubatsirana inopinza makomborero mumhuri.
Zvinonetsa ngezvekuti vanhu havana hanya noumwe munhu unenge achitambura ari mucommunity mavo. Chinonetsa ngechekuti vane mari dzavo vane pfuma dzacho vanogona kunge vachibatsira. Tinoona mari dziri kuiswa kune vanhu vagara vane mari. Asi pakanzi pane munhu unorwara apa munhu unodai haana munhu unomubatsira.
Masvondo apfuura, mumwe mutauriri webazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu asina kuda kudomwa zita rake akati bazi iri rave kushanda rakarerekera kune vekumaruwa sezvo mari yekubatsira yave shoma.
Inini ndinoti social welfare iri kutotadza nekuti vari mumadhorobha macho vatori nenhamo iri kudarika vanhu vari kumaruwa.
Mashoko amai Magava anotsigirwa nevaimbove nhengo yeNatural Resources Board vave pamudyandigere vaVictor muunganirwa vekuGlenview.
Kune dzimwe nyika vanogona kuwana rubetsero rwekunge vanhu vakadai vachitove vanowana rubetsero kubva kuhurumende.
Vakaremara munyika vanoti venepfenyuro vakaramba vachiburitsa nyaya dzemararamiro avo nguva nenguva. Vanoona vamwe vachivabatsira vanozokwanisa kunzwisisawo matambudziko avanosangana nawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Musangano wemaRepublicans weConvention wanga uchitwa kuCleveland kuOhio wakapera nezuro. Vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemunambudzi vaDonald Trump vakatambira zviri pamutemo kudomwa kwavo. VaTrump vakakurudzira vanhu kuti vavavhotere sezvo vari ivo chete vanokwanisa kuunza budiriro muAmerica. VaTrump vari kukwikwidzana naamai Hillary Clinton vemaDemocrats. Mukusea nyaya iyi, chuoneso jani we Studio 7, abata wa Promise Sunday, vanowe chizwaro cha Zimbabwe, chirimuno mu America.
Mashoko akataurwa naTrump nezuro akanga ari mashoko ekutsvaga ruvengo nekushorobodza kwakawanda. Maonero andakaita mashoko aTrump nezuro mashoko aya ekuti vakanga vari kutsvaga kutaura nemaAmericans vanenge vasina kufunda, vasingakwanise kunatsoongorora zviri kutaurwa, vanongoita gundamusaira. Uyezve vanhu maAmericans vaya vanozikanwa kunzi vanhu vane ruvengo rwevatema kana rwevabva kure, ndo vanhu vakawanda vandinoona kuti ndo vakanga vari kutaura wanawa Trump.
Komunona wa Trump washujigidzana na Zimbabwe here wakakunda musarudzo.
Kujigidzana kwa wa Trump na Zimbabwe andione kuri kunoshanda kana kunobudirira. Chekutanga ndinotaura nenhau yekuti hapana munhu anoziva mafungiro a Trump panyaya dzakaita sekugadzwa kwema policies uye zvekuti utungamiri hwake uchange hwakananga hwakanangana nepapi. Zvose zvinotaurwa na Trump zvinhu zvisina udzamu zvekuti kana achinga apedza kutaura haukwanise kunzwisisa kuti achada kuenda nedivi ripi maererano neutungamiri hwake. Saka kuti nditi nini maonero angu ndekuti Trump unogona kudyidzana neZimbabwe zvinototi nesei nekuti nekuda kwekuti Trump wacho pache zvake tinongoona riringuri guchu riri kufamba asi risina zvinhu zvine udzamu zvariri kubuditsa.
Zimbabwe ingadzidza chii Republican Convention?
Ndingati nini vanhu veZimbabwe vanofanira kudzidza kuti utungamiri unouya nekuda kwekutsvaga ruvengo nekuda kwekuda kudzvinyirira vanhu uyezve hurumende inogona kuda kuuya kuzotonga ine ruoko rwakasimba. Hurumende inogona kunge ichitadza kudiwa nevanhu.
Vanga vari vaPromise Sunday vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muFlorida muno muAmerica vari parunare nachioneso Jani weStudio 7. Shoro maine mukurumbira munyika vari muridzi wekambani Econet vaStrive Masiwa nemusi wechitatu vainge vari pamusangano wakakosha kumuzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House muWashington DC. Musangano webudiriro uyu wainzi Summit on Global Development uye wainge wakanangana nenyaya dzemhando dzemoto, kuwanisa vanhu chikafu, utano, vechidiki nezvimwe zvakadaro. Vamasiwa ndo vakapiwa chiremera chekuchingamidza vaObama pamusangano uyu.
How do you introduce the president of the United States? They said to me I had 3 minutes. I said in Africa I can't say my name in 3 minutes. It's a great honor and privilege to introduce President Obama.
VaObama vakatendawo vaMasiwa nebasa guru ravari kuita.
Well, thank you, Strive, for those kind words and your great work to promote opportunity in Africa and across the globe.
A blessing Zulu Studio 7 abata imwe nyanzvi munyadzo zvoupfumi Dr. Prosper Chitambara avanoti nyaya yekusagadzirisa mitemo yenyika iri kupa kuti Zimbabwe isakwanise kukwezva vekunze kunyange hazvo paine vanhu vakaita savaMasiwa vanozivikanwa pasi rose.
Hazvino zvakakoshera chekutanga pakuti makaona Strive munhu abudirira munhu muzvina bhizimisi nembiri pasi rino rese. Saka zvinoitawo zvinoita nyika yedu global picture zvinoreva kuti Zimbabwe inge ichizivikanwa nekuti iri kuunza vanhu vane chiremera uye vanhu vari kuita mabhizinesi anenge achibatsira vanhu vakawanda. Sezvamunoziva Strive, mabhizinesi aStrive abatsira kuwandudza economy kwete muZimbabwe chete asi even in the world.
Asi izvi zvinoreva here kuti zvinokwanisa kunge zvokwezva vamwe vekunze kuti vauye zotanga mabhizimisiwo muZimbabwe kana yaakuzivikanwa zvakanyanya?
Translate hazvo into mabhizimisi asi zvinongobatsira kushambadza nyika. I think kuti investors inge achiti ndakuya kuZimbabwe anozonge achitarisawo nyaya dzeease of doing business kuti zvinyore zvakadii kuti anga achitanga bhizinesi rake muZimbabwe. Pari zvino pane zvemhenyu yamupenyu zviripo zviri kuda kuti vemabhizimusi vange vasingauye kuZimbabwe.
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vachitaura parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People First, Amai Joyce Mujuru, vari kutarisirwa kuita musangano kuRudhaka Stadium kumarondera mangwana. Asi vatsigiri vebato ravo vanoti vatsigiri veZANU PF munzvimbo iyi nemune dzimwe nzvimbo vari kupota vachivatyisidzira uye kuvarova. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata mumwe wechidiki webato reZimbabwe First, vaSet Free Mafukidze.
Tingangoti muprovinsi yedu yemashona and east yese takwanisa kuisa maposters akwanisa kuiswa ekuti vanhu vakwanise kuona zvinoratidzira kuti kune musangano mukuru wakadai uri kuitwa. Tadaro zvedu tasanganawo nezvimhingamupinyi zvinosanganisira kuti vanhu vebato reZANU PF vari kufamba vachibvisa maposters edu atinenge taisa ekuratidza mutambo wedu watakatarisana nawo. And tine zvekare vechidiki vasangana netsauna yekurohwa nevanhu veZANU PF nzvimbo yeCaledonia inova inopinda muprovinsi yeMashonaland East under Gorumonzi South. Saka tingangoti ndo machallenges ndo zvimhingamupinyi zvatasangana nazvo mukati negadziriro dzedu dzatiri kuita.
Saka mambo zivisa here mapurisa nezvekushungurudzwa kuri kuitwa vamwoko?
Mapurisa aziviswa parizvi kutaura kwandiri kuita kunoku tine chikwata chemutemo chebato redu reZimbabwe People First Party chitori kumapurisa vari kutaura nyaya iyoyi nemapurisa kuti paonekwe kuti pangafambiswe sei.
Mumwe wechidiki webato reZimbabwe People First vaSet Free Mafukidze vari parunare mumarondera naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Kutsvagwa kwendege yeMalaysia Airlines Flight MH370 iyo yakashayikwa makore maviri apfuura kwaive kusvika kwamvura yacheka makumbo. Vanoona nezvekutakurwa kwezvinhu kuMalaysia, Australia neChina vatenderana kuti vaive kumbomira kutsvaga ndege iyi sezvo vasina chavabuda nacho panzvimbo yavanga vachitarisira kuiwana pakusvika pari nhasi. Ndege iyi yakatsakatika musi wa8 kurume 2014 uye inge ine vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevapfumbamwe, vazhinji vari zvizvarwa zvekuChina. Mutungamiri wehurumende yeFrance waFrancois Hollande vanoti vachatumira zvombo zvehondo kuIraq mwedzi unouya kuri kuedza kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. VaHollande vanoti vachawedzerawo vanochengetedza mukati menyika yavo nevanhu zviuru gumi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muEthiopia. Hurumende yeAmerica kuburikidza nebazi reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID iri kuita mushandira pamwe nehurumende yeEthiopia mukuzadzikisa chibvumirano chekurwisa chirwere cherurindi. Nyika mbiri idzi dziri kushandawo neKNCV, Tuberculosis Foundation Management Science for Health kana kuti MSH neWorld Health Organization. Ethiopia iri pakati penyika makumi matatu dzepasi rino dzine dambudziko rechirwere cheTB. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muEthiopia. Munhau dzemitambo, chikwata cheragbi chemaSables chatarisana nenguva yakaoma panguva iyi makundano enhabvu eZimbabwe National Army Charity Shield asvika kwamvura yacheka makumbo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Metambo iri kupfunga udza utsima ngwana mupolice rugby grounds. Apo upenyu hwemasebos wakamira netambo kunze kwekunge vakatorwa Uganda mumutambo wavo wechipiri Africa Cup Division 1A. Masebos akadamburwa pavo panenge papera sezvo vanenge vakoromoka kuenda kuAfrica Cup Division 1 uyezve nekutadza kekutanga makore makumi matatu nematanhatu apfuura kukwikwidza mumakundano ekuenda kuWorld Cup. Chikwata chemasebos chakazviomesera apo chakarohwa 61-15 nekinya pamusha mumutambo wavo wekutanga. Asi Zimbabwe ikakunda Uganda inoenda pachinhano chechitatu yasara nemutambo mumwe chete nechikwata chine mukombe uyu chenamibhia musi wa6 Nyamavhuvhu. Zvakamira zvakadai, makundano eZimbabwe National Army Charities Shield ari kusvika kwamvura yacheka makumbo apo chikwata cheHighlanders necheHarare City zviri kurwira mari inoita iyo zviuri 10 nezviviri zvichapiwa vachakunda muBaba Field Stadium nesvondo. Murayiridzi weHarare City Mosichunga ari kuti haasi kutarisa kuti Highlanders ndiyo iri pamusoro petafura yekasulaga Premier Soccer League, achiti iye mitambo yekapu yakadai hainei nenhoroondo. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaZex Makombe vanoti vakatarisawo mamiriro anga achiita mitambo yakadai zvikwata zvanga zvisingatarisirwe zvakaita seHarare City ndizvo zvanga zvichibuda nemikombe.
Sekuona kwangu mutambo uyu koyo Mosichunga anongota mashura vanhu musingafungire.
Asi muongorori wenhabvu vaShepherd Muchapera vanoti chunga anotaurisa pasina chinobuda munhandare zvekuti anofanira kuratidza unyanzvi hwake kuBaba Field Stadium.
Nokuti bambo vanotaurisa vanogara vachiwanza mashoko asi pasina chinobuda pamunyaya dzemutambo wobhora.
Kunyange havo vasingafariri Highlanders asi vari veDynamos vaSteven Mushaninga vanoti maSunshine City Boys anenge atamba zvakasimba akadzoka kuHarare arohwa nezvibodzwa zvisingadarike zviviri.
Maonero angu inini is 2-0 to Highlanders.
Kunyange hazvo mari inosvika zviuru 10 nezviviri iri kupiwa kune vanenge vakunda nezviuru zvisere iri kupiwa kune vanenge vakundwa iri shoma. MuZimbabwe zviri nani kutowana shoma iyoyi nekuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yakasimudzwa nesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association yekuti havachatsigiri mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 202-465-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba 001-202-465-0318. Makatudza namba dzenyu, tinokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. VaStrive Masiwa vopembedzwa nekuchingamidza mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama pamusangano webudiriro wakaitwa kuWhite House muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika votambira nemufaro mashoko esangano revakarwa hondo yerusununguko ekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kukundikana kutonga uye havachavatsigiri musarudzo. Asi amai Mandi Chimene vanove gurukota runomirira dunhu reManicaland vanoti vanhu vari kuti havachada vaMugabe havana kurwa hondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonika nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande.